Dangote the Shikata Airport, the Kulusaka, the Gulu Zambia, Taka, Batakam Tua, and Iran of Immigration, the Varatu, the Ojone, Bakangara Tua, Masho, and Iran of Ministry of Foreign Affairs, the Guti, Isusu, and Iran of Government of Tangana, and the Mulusa, a different road in the road to Tinget, Mulusa, and Tangana, Waka, Baniwa. Uye za mshure mekunge makuru kota ya intelligence ya Zimbabwe hata oreo kutimusangano uwe nezwa oruda kutiskasa za enge zusinganya tuye ndirani nezwa kanga zulubitika upriture ya nabara
musangano wa mei enda kunoita ku Zambia wangori we uye sei musina kuitira kutimu Zimbabwe
wangori musangano uwe kutitangane mazano nekumbu wakuti kune kune nika za kanga zirimu situation ya kafana niya tina emu Zimbabwe za yambuka kubva mujinyiriri kuenda kudemokrasi vakazvifambisa sei uye mukuita izvozvo civil society yakanga ichiita basa rei chikonzero chakaita kuti musangano uyu unge uchiitwa kulusaka ndechekuti muno muzimbabwe takanga tisina tarisiro yekuti musangano uyu aigona kuenderera mberi zvisina bopoto saka inongoti kulusaka kunogona kunge iri nzvimbo iri pakati nepakati nekuti kune vamwe vaibva kuSierra Leone vamwe vachibva kucameroon vamwe vachibva kukenya vamwe vachibva kuzimbabwe nekusouth africa
asi valewanika haisi chokwadi here yekuti masangano akazvimirira oga havasi kufara nehurukuro dziri kuitwa pakati pezano pf nemdc
kuti titi masangano akazvimirira haasi kufara nehurukuro dziri kuitika tinonga tiri kuti potei chokwadi patiri kupokana napo ndezvekuti hurukuro dzacho hatifungi kuti dzinofanira kunge dzingori dzaisafanira kunge dzingori hurukuro pakati pemapato anoita zvepolitics basi asi kuti ani naniwo vemuno muzimbabwe vachichendera namasangano anoamiririra
munofungei ine zvakaitika izvi
maonero edu ndeyekuti zvone kunyange vanhu vari kuti vari kutaurirana uye vachikana tichinzwa zvekubuda mabhinao vachitiva pane progress yavaita izvozvo kutotishamisa nekuti pano pasi hapana pfunduko kana shanduko yatiri kuona mumaitiro ehurumende yemuzimbabwe.